Now the Studio 7 muchidimbo Zim Minute zichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. In Indian Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 p.m. Gurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa voramba kuteerera zvavakaudzwa nevatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa zvekuti vashandure mazuva esarudzo vachishanda nevamwe vavo muhurumende. ZANU PF yobuda nemazita evanhu vachapinda musarudzo dzemubato dzekutsvaga vacharimirira musarudzo vanosanganisira mukuru weZFM vaSuperman Ndiwanzira nevamwe vakuru vakuru kumapurisa nekuvasori. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni Blessing Zulu nemumwe wangu Jonga Kandeviri. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tichazeya nharo dziri kuitwa navachinamasa dzekuramba kuteerera vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.